Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezve ndokavana sekuru. Ndiro gwevedzika ndiye sadomba. Toda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa maroro. Panodikwa sadomba, panodikwa vatete vana tezvara, vanodikwa.
Asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita seUnited Nations, SADC uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi.
Zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenyu ipuhwe zvirango.
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese, iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa, rakafanana nekuti.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi, vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo, kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese, iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa, rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose. Vanenge vachitema vasina kwavakarerekera, havana divi rebato, vanomiririra nyika, vanomiririra nyika dzakasiyana siyana. Zimbabwe toda shanduko muupenyu hwevanhu, muupenyu hwavo, muhomwe dzavo, mumatumbu avo, mudzimba dzavo, mumabasa avo, mukurarama kwavo, neupenyu neutano nemufaro. Toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa. Saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha.
Pasawanikwa unopotsera matombo munandare. Pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo, achiti tsvimbo mugotsi, kana kuuya nebakatwa umutambo kamu, ibhora isitsiva. Tsiva ndio inoonekwa inouyiwa nezvibhakira, umamudi kuzvibhakira. Umamudi kunge tichibayana bayana. Munoda rugare, munoda runyararo. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana nekuti ndokabazi riripa musoro soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi muri kutaurawo here neve SADC uye veAU uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri SADC neAU ndivatetezvi. Ndo kawana sekuru, ndiro gwevedzika, ndiye sadomba, tuda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa maroro, panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanate zvara, vanodikwa vana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka, pane anouya kachite, moto watadza kumuka uyu, ngatishukudzirei, network yaita shomai, panoda mabooster, saka SADC ibooster. AU booster ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo asi mukoma wangu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa asi makundano ka makwikwi makundano ndozvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka.
Munoreve apa vachamisa nekuti tinombonzwa iwe ZANU-PF vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo. Vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro.
Ushe madzoro zvinoravanwa. Zvakagara zviri zvo muushe hwedu hwenyika, ushe hwedu hwemasitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muAfrica muZimbabwe. Ushe hungorambirwa wakagara mumba umwe chete. Ushe hunofamba kudzimba dzose. Ushe itsvimbo inotochinjana maoko. Ushe chigaro nenyembe. Inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana mikana. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa. Ndozvatukudza SADC neAU kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete kuna sekuru kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyatsi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe wavanozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete, inosvika mamiriyoni zana ekuAmerica kana kuti US 100 million. Asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena, vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina. Asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF, iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering. Mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero. Sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania neYemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. mukuedza kuzianizwe nyaya iyi Tabata Nyanzvi munyadzezve upfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iya kutingadiwi pachiro rose ndeemezimano londari kana kuti mari inoshandiswa kufambisa mapasa asingafaniri kukurudzirwa munyaya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa shandisa nekuedza kuchendesa mari dzakasviba idzi?
Kutori mabundiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine dzichionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikoronyera zvifambise mari mune nzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenu ipuhwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuhwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Zvingadaro zviri zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita zvikoronyera zvinenge zvichiita basa iroro sekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifaniri kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanda nedzimwe nyika inonzi blacklisting pachirungu. Kandiwo zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarirwa mitendo misungo iyoyo dzishandise dzishandire maitiro adzo dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingakwanisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana reZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu wevana reZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronyera izvozvo, zvikoronyera zvichitoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichitovhaira kuti isu tine ukama nevanhu vanenge vari muhurumende. Hazvipi chimiro chakanaka, uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopuhwa zvitsungo zvinozo nge zvaa kuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyadze zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiririri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare, zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havachisiri muSouth Africa pamutemo, ende zvinenge zvakaoma, ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially, because chinhu chatinongonyunyuta chikuru ndochekuti vanhu vari kudisiga ugaro wacho ndio vanhu vacho avaripa ugaro ihoho pamutemo ofosi kune avo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence magema work permit nemamwe wagara aripo maakambani spouse permit asi vari pazetep ndio vari kutonyanyoomesegwa
nechikonzero chei muchidaro
nokuti vanhu vava vakaaplaya vari pamutemo sekurangarira kwamagona kuita futi vamwe vacho vapa maasylum kwemakore zetep isati yauya muna 2010 nokuti masangano akaita serangu tisi taipobwira kuti ze kuizodzisiwe iyo zetep nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino kuramba achirinyuwa saka vanenge vatoomesegwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari pazetep asi kana vachinge vaomesegwa kudaro zvinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti kotikesi haisi yokungoti pachatowa danho nhasi nekoti then mangwana vanhu vari kuenda kumusha hazvimbofi zvakaitika izvozvo ete practical level
munorevei mungatsanangura
kana koti ichinge yapa danho nhasi ikapa agenesti mazimbabweni ari pazetep obviously ichabva kuhigh court yakananga kusupreme court of appeal ikobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zvobva zvangomira kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda even kunana african court saka zvichatora nguva
asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veiom vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha
kana zimbabwe ichiti yava redi kureceive mazimbabweni ari pazetep ari kubva kuno neiom yavo vachibatsirana zvakadaro zvinhu hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana mazimbabweni achiramba achingoti ngavadzoke anoita sokuti haasi kumira nezvizvabva zvavo zviri pazetep saka ivo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira mazimbabweni somuenzani wandaandapawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka saka zvimwe zvichemo zviri kutotaugwa zvava zvokuti muzvikorowo vava vachidzidza africans tongoti vasina kana language yekuzimbabwe nokuti musouth africa hamuna shona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yokutaura kugamuchira vanhu sometimes mapolitical parties anenge achigona kuvaanowedzera saka dzaive dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzo kushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana dhibhina vacho vawedzere ukasha hwokudzingirira vanhu
mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vari parunare kusouth africa
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuvira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wetsangano rinonzi Albinism Go to Dream Initiative, rinomirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa28 October, tichisanganisirawo nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Ok, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata, tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambique, kunyanya na Angola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusope. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Ya, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kubata vamwe makambaniziwo vakasiyana siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsiro muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Wedding Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi kuti tichibhadharirwe zenyu hatisati taona. Kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varida kupinda muchirongwa ichi, dho havo tisati tapedzerana pakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vaakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Okay, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyika nyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimirira Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo masarudziro achaita vanhu ava. Zvisinei nekuti mwiri wako wakakura kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kuraise awareness mizinti yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti batere riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because inotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana siyana. Saka ndozvatanga tichida kuti tiite kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndozvaakutotanga kuitika. Satine tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 ayanda Sibanda akazotangawo kupinda mumakwikwi ana Miss University, ana Miss Africa. Tozotarisawo Sembiso Mutukura akatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo ivo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takatarudza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa, sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope, ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibhongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muri Makadi niko vatereri ndita nuno kawande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. Sondo rapera pakabvunzwa mibvunzo kuti Yesu ndimwari here. Tine vatereri vaviri vanoda kutipa maonero avo.
Vahwande makadi nenyu. Ndipa dai ndina kunatsonzwisisa here ndini. Murume wakabvunza mubvunzo uyoyo wakanaka chaizvo mubvunzo wakabvunza, asi mhinduro yacho hatina kunatsonzwa kuti Yesu ndimwari kana kuti vari kuti mwana vari kuwirirana zvachiti ndizvozvo mwana kuti aiwa ndimwari. Ipapa ndina kunatsopa nzwisisa kuti vari kuti Jesu chaichecho mwana komana wamwari here kana kuti vari kuti ndimwari. Hapana kunatsondichekera, hakuna munhu angaona mwari panyika angararama. Chimwe zvakare chiripo chokuratidza kuti Jesu haasi mwari tinochiona mubhaibheri, iye achitaura ega Jesu kuti baba vakuru kwandiri inini, kureva kuti baba vahombe kwari, kureva kuti vakasiyana. Jesu namwari vanhu tu vakatosiyana, ndibaba nemwana. Nokuti shoko ramwari rinobva rataura pana Makorosa 1:18 nekuti Jesu ndiye first born yezvinhu zvakasikwa namwari. Ndiye akasikwa namwari wokutanga Jesu, kureva kuti haasi mwari, mwana wamwari. Ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu.
Tatenda hangu vawanda.
Tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Taurai tinzwe mukuru wedu.
Kazuwai pano pachitendero ndinofara kuvapa chirongwa chapano nekuti ndiri umwe wanofarira evhangeri shoko ramwari.
Tisati taenda mberi tingazivavo here vari kutaura nesu.
Ini ndinoitwa mufundisi Dhuve wezexcc sendingnasi yepazuva vose. Ndinauya pano ninaurwa ndakanzwa chitaurwa pamusoro pokuti Jesu namwari chinhu chimwe here. Ndinoti aiwa kwete, hachisiri chinhu chimwe.
Izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve?
Deuteronomio 18:18 inoti tichakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi. Zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri. Kutumwa ndopatinoda kukota inzwi rokutumwa. Hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa naMwari. Pane achatumwa, patova nemusiyano ipapo. Pakubhabhatidzwa kumwanakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa naSatani. Satani waitozviziva kuti kuna Mwari, uyu ndiJesu. Satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza Mwari, asi achiziva kuti uyu haasiri Mwari, ndiJesu. Anofanira kundigwadama kuti Mwari vazvione kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini Satani. Pane waida kuti aone. Pakubhabhatidzwa pano yainzwi rinoti uyu ndiwo mwanakomana wangu wandinovimba naye, teverai mahari nokusingaperi. Mwanakomana wangu wandinovimba naye.
Zvichirevei mufundisi Dhuve?
Zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati mwemwanakomana, sezvo akanga vachivimbiwa naye. Tobva tadzidza kuziva kuti Mwari vakatumira mweya mutsvene mahari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati mahari. Paita musiyano futi, right? Tinobva ipapo unozoti muna John 14, kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji. Inzwai mashoko, kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake. Tobva ipapo tobva toti pakurovirwa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzvara nhasi. Kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi, kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva. Izvozvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake.
Tinokutendai mufundisi Dhuve.
Tinotenda vanhu vasha. Ndapa mashoko okuti Mwari naJesu vakasiyana. Mwari ndibaba, Jesu mwana.
Tatenda mufundisi Dhuve, mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. WhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti tishongane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United 1, ZPC Kariba 0, Highlanders 2, FC Platinum 1, Triangle 0, Ngezi Platinum 0, Wange 3, Greenfuel 0. Aiwa vatereri taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhla ka 2 kumabasa 2023 Mokips Tube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhla ka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukusiketha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela eParliament njalo zasimela engumongameli.
Ibandla leCitizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazelimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khonalokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto zepartisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu kukhangelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhla ka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukusiketha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela eParliament njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kuma ward angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama validation lapho sabe silama citizen caucus abantu abanominatwayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma street le lama different sectors azabe nominator qeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama experts uzabona ukuthi abanye ama lawyer abanye ke amadokotela ke amanye ke ngaba ku civil society ke abanye ke ngabantu abavela ku labor movement abanye bavela ku ma communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi ah lapha ngazana kuqutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababele isikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza kubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani? Kulomthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi kulomkule siza khipha itemplate yethu yezabilandela kwe. Oyiyo ke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla. Kambe usezo bekhonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu?
Hayi akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisela ukulandela ukuza phuma ebantwini. So wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise ukukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso we-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana zakhona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxe yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana lakhona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe abesenqotshwa besithi hayi nqotshwa ngokuhle sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye ngepolitics yeZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-TCC ama institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungise. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho yikho lapho kulohlupho khona kwabo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza. Kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate abadliwayo bazaziwe ngamakandidate abawinayo bazaziwe ngamakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kuyinto khona
pokala sozilibhidlike ibandlele.
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusegqiwa kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngobuciko.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi wonke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kweleZimbabwe lamanye abantu uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le documentary Al Jazeera isithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zendaba ebesenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula $200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Siyongena kusigaba esilandelayo sisikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okubizwa okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathi ntambo wezomvikela kwale Russia, uthi uzadinga izikhali zokulwisana le Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele Ukraine lapho afike duzane le ndawo okulebutho lakhe elwisana khona lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandulwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Benana masiko
wenziwe manje
ngobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala, ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha ilaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke or impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Ma sebazine kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi ke ufuna ukuthatha lo muntu ngumezi unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazi vele yabe seke wabahlebela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hayi cha kunabantu abangafika lilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi lidomba ngithi. So ma ethumele lowo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle, esiyacela umlilo. Ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Bese kukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo, uyabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe, abakubo kwentombi bazathumela umthimba, bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani, ngakubo kajaha. Ngoba sebenzani, sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, qhubekela phambili Jabalala, siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lo dadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongwane ozohamba layo, ozofika ngale befike bemthele ngenyongo. Ma sebemabukela umakoti ngithathe nale nyongo ebeyibophele esandleni sikasanyongo nalo ukuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudade wabo ufike wayamukela kanjani. Uyamukele mpela. Ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo mase kwenzenjalo. Sebelinda yonke into ivele ngakube kajahu ukuthi iwathela ababatshela yona. Yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba ntu ulobolile waqeda. Awuceli lutho lapho ukuthi ucele umtshada umntwanabo ngoba usulobole waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani utshade loyo mntwana.
Kuba khonapho babatshabalala.
Amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola baqedi yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapho abacela khona ukuthi hayi sicela ukuthi sitshade noba sesikhiphe okungaka okungaka besicela ukuthi senzomtshade yikho-ke lapho ongena khona ukucela. Kodwa-ke vele kudala kwakunganjani kwakungaceli kadende wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzitshaya zonke usuyatshada-ke utshada ngumtshado wesintu. Yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ukubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebetshadile. Okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi litshade ngoba ungaqedanga malungo kodwa kudala vele kwakungaceli.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo. Besixoxa lomlungisi Jabalala, ingcweti kwezamasiko.
Owawuseyenziwe mandla namasiko. Owawuseyenziwe.
Owawuseyenziwe.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi, silibuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba. Baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami, kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula, abanye sebedlule emhlabeni, abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila. Kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile, uNkulunkulu abe lathi asibusise asiqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo. Ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo, lalaba abasenkingeni ezingapheliyo, kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona, uNkulunkulu uyabazi. Okuselayo ukuthi bazibike kuye, bazisondeze kuye, babone amandla akhe amangalisayo, amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni, ngoba wena ungusomandla wasemandleni. Namhlanje-ke izihlobo zenkosi ezithandekileyo, siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi. Uyakhumbula ubana ngesikhathi esidlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe. Namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba, sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale u-11 sisiya ku-13. Kufuneka kanje usibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi bathetheleka abanye icala kithi. Ungasingenise ulingeni kodwa usikhulule kokubi, ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade. Amen. Namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu, sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla, kodwa-ke kuningi esikwonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu. Uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu sila macala, amanye siyawazi amanye kasiwazi. Ungaba ngumama hlala ngokugcweleleneyo uhlukumezana labantwana, labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi. Ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini. Kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi, lathi siyoniwa lapho esihamba khona, ungaba semsebenzini, ungaba sezimoteni, emabhasini, ezitimeleni, ingabe kungaphi, bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza, abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani lembono yabo. Lapha uJesu uthi kubi, kulicala, kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze wenze into embi kuye. Angazi mbela ke linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu. Yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo. Uzumangala ukuthi isweleza isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu. Ngaye ngabona okunye esingathi i-video kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe shaya abantu bonke indawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele. Ngikhuluma into ekhona ephilayo. Bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnxeba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye. Mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi. Kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo. UNkulunkulu asisiza asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo. NgoJesu siyabonga. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Igama lami nguJabulani Mthimkhulu Hadebe. Ngisakhamuzi seNkayisayo eGugu.
Ye kunjani khona ngapha?
Hayi ngapha ku right. Hayi siyazama ukusebenza la.
Ye ukusebenza. Usebenzani khona?
Right, kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023. Njengenkokheli ye Citizen Coalition for Change. Namhlanje ngikhuluma silabadala abazwelela kuma ward wonke awenkayisayo. Sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday 5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection. Lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kuma-ward wonke awenkayisayo, bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayisayo. Esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi nabo bakhokhelwe. So isikhathi sabatsha ukuthi nabo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo. Ungakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition. Sasikhala ngokuthi i-ZANU-PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akazaphumi. Ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99. Lama members of parliament abo sebele 19 years. Lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni. So ngiyakhuthaza abatsha ama-ward wonke awenkayisayo ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament.
Ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana lokuthi ijuba emasimini?
Kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kulama-ward centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-ward 30 bahlangana ngaphi, ward 22 bahlangana ngaphi kuma-ward abo. Sengikhuthaza abatsha ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo befisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngu-councillor. Baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament.
Akusuze kube nokuxokozela nxa likwenza khonokho?
Ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingatsho ukuthi ayekele asho zibe khona. Kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye, abantu benkayi banye. So okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi-ke lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona.
Hayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina nokusasa ba.
Ngiyabonga.
Weze midalo, kubekela pambili midalo, ye Kasilila ka Premier Soccer League e Zimbabwe. Uchozo Njanji, usipa lolotaba.
Nansi impumelelo yemidlalo yeKhazilaga Premier Soccer League edlale namhla emini, iqembu leIslanders linqobele FC Platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso nguStanley Ngala kanye loPeter Mudua, kuthi ohlohlele iFC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United litshayele zePC Caribe nge-1 kanye, njalo abafana bemaKepekepe bahlohlele nguAdrian Sila. Emdlalweni obuseLuveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge-3 kanye, kuthi emdlalweni obuseGibbo iqembu leTriangle libe nguJikilobhanqa 0-0 leqembu lenkiyezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ugumbo usengumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana bazizitenza special lokho okuncane lokho ke uthola vele kuzivokelela iTV. Akusena ama street football thina sakhula siwadlala. Sasithi imbeji sipheja ngama 5 cents, 2 cents, sithona eboreni vele. Akathezivela ukubona kuthona kudlala ama PlayStation, sendlini, ama video games. So abuchine ra libhora lakuthina kwase sikwakweni kwakunjani. Yakukwazi esikwakweni vele kwakufiwa usithi ha namhla sifunga kuwina imali. Akukwazi kumele ufight. Mangifana athi sikumele umjele fight eground yeshi. Tsala kwangafundisa.
Ugumbo ngumfo wabo kamqeqeshi olodumo uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu.
Njube United yayiyi-team yangikhona. Nikazi kwakungubaba nowayeyisponsor team yangikhona njube United. So sonke sihlalile kufamily kumnomeni kwabani. Kutomuthwa nguCharlie lomunye omkhulu othiwa nguJimmy. Bonke badlala kuJube United. Yabhuluka then lathi sesimuvile sesihlala ngaphi. Sesimuvile sesihlala enothini songwasela njube United.
Amanye amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele Nust. Uthi umfo wabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe. Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Dliwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe-ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitho,
baba,
usitho, nkosiye.
Salubonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi konkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sihamba usitho,
uma sihamba usitho,
usitho,
usikhiphe
kunyame,
usitho,
sifake
kukanyeni.
Izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020. Kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
bunyamene,
sifake kukhanye
usitho,
ubunyama ulapilo,
awulaphambi
kusiyalo.
Uma sihamba sibone
lapho
sibone lapho
sibone sitoze osiye
Uma sihamba njalo
uma sihamba
sibone njalo
sitoze
Yes siyabonga kakhulu ke jahle ekhaya Oliver lisaya ngenjabulo umthembo sithemba ukhiphs dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.